Mukuru wezangano re Human Rights Watch kuchamembe ku Africa vadewa mavinga vanoti zvina zvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa, vari kushungurudzwa, vari kurohwa zvakaomarara. Uwandu hwevanhu vari kupinda munyatwa iyoyi yekupambwa nekurohwa zvakaomarara vandu wavo uri kuramba uchiwanda. Mapurisa haasi kuita basa rekuferefeta nyaya idzi nekusunga vanhu vari kuzviita. Hurumende iri kuramba zvayo, asi zviri pachena kuti pane zviri kuitika, nekuti iko zvino nenyaya yekutaridzira kuri kurongwa musi wa 31 July pane vakawanda vari kutsvagwa nemapurisa. Vamwe vari kurara mumasango, havasi kukwanisa kurara mudzimba dzavo nekuti vari kutya kupambwa kana kusungwa kana kurohwa.
Nemusi wesvondo, imwe nhengo yeboka revechidiki mubato reMDC Alliance vatakunda madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kumagwegwe usiku nevanhu vasingazivikanwe kuti ndovanani, vakashungurudzwa ndokubva vasiyiwa musango. Mumazuva mashoma apfuura, vamwe zvevanhu vasingazivikanwe kunzi ndovanani vakasvika pamba peimwe zvenhengo yeMDC Alliance vaArnold Batirai, avo vanovewo kanzura weguta reulawayo vakavhundutsira mudzimai wavo. Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reulawayo vaSweden Chirodza vati zviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti hurumende yeZANUPF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zviri kuitika izvi hazvitombotishamisi zvachose, ndo zvatinoziva zvakanangana ende zvichiratidza mamiriro eutongi hwavamunangagwa.
Asi mumashoko avakatora kuvatapi vaNhauma, Harare neZuro vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZANUPF vaPatrick Chinamasa vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo, vachiti iyi inzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZANUPF. Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum muzvare Abigail Mpambi vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka, vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Tapindirwa noruoko rwakawandira mukati mekodzero dzavanhu, muvarwiri vekodzero dzavanhu. Nokuda kwaizvozvo isuwo sevarwiri vekodzero dzavanhu tatoitawo nyaya isu pachedu. Ndinoona ndo zvinhu zvakuita kuti basa redu richirega kubuda kana kutariswa samatarisirwo arinofanira kunge richiitwa kana kukosheswa samakosheserwo arinofanira kunge richiitwa munyika.
Vakadzingwa muZANUPF muboka revechidiki vaGodfrey Tsenengamo vaudza Studio 7 kuti iyo ndemumwe wevaimbove nepfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana neZANUPF ndedzekunyepa. Asi vati vakazozvionera pamunhu sefodya mushure mekushungurudzwa ivo pachavo, vakatiwo vanhu havafanirwe kubvuma kutyisidzirwa nemaitiro akadai pakurwisa uori nemamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zvinoshungurudza sezviri kuitika izvozvi kuti mapurisa anobuda vachiti vanotsvaga isu, kubuda nepanews vachitaura kuti tiri vanhu vari kutsvagwa tisinai kutiza, tisinai kwataenda, vachitadza kuita izvi mukutsvaga mbavha nemakororo vari kuuraya nekuponda nyika kuburikidza nekuba. Asi tinoda kuti nose vana veZimbabwe ngatirambei tiine runyararo, asi tichibuda pachena kutaridza kuti zviri kuitika izvi umbavha ugororo huri kuitika hatitenderani nazvo.
VaTsenengamo, vaJob Scala, vaPromise Mkwananzi, vaPeter Mtasa veZimbabwe Congress of Trade Unions navaObert Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika, vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo. Vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa.
Izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti pane vanhu vavari kuti vari kutsvaga nenyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana pasocial media kana kuti pai nepai. Zvinhu zviri kuitirwa kutsikidzira vanhu kuti vanhu vasataure, vanhu vanyarare. Izvozvo zvinhu zvisiri pamutemo.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa ashambadze mazita evanhu vaanoda kubvunzurudza. pamubvunzo wekuti zviri zvavari kuita panyaya dzekushungurudzwa kana kupambwa kwevamwe vanhu munyika. Assistant Commissioner Nyati vati nyaya dzose dzakamhangarwa kwavari dziri kuferefetwa. Sangano re-Evangelical Fellowship of Zimbabwe rabudisa gwaro rekuratidzawo kusafara kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika. Rati kunyange hazvo zvakakosha kuti pave nematanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, kuzamira zvakanaka kwezveupfumi munyika uye huori zviri kuita kuti veruzhinji vatsutsumwe. Rakurudzira kuti munyika muve nenhaurirano dzechokwadi senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Hurumende iri kuti urongwa hwekuratidzira haufanirwe kuenderera mberi sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana utachiwana hwecoronavhairasi. Murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hope Chimono vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights akapikisa mutongo uyu nezuro mudare reHigh Court iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.